vasamukele Khadebe inyanzvi mumitauro uye vanoshandawo neChris Hani Institute kuSouth Africa. VaKhadebe vanoti kupatsanurana kuchishandiswa marudzi idambudziko ragara riripo pasi pose, uye muAfrica dambudziko iri rinoramba riripo nekuda kwekuti marudzi akasiyana-siyana akabatanidzwa pamwe chete kuve munyika dzakasiyana-siyana dzakavepo mushure mekurwisa utongi hwevapambepfumi. VaKhadebe vanoti vanhu vakatungamira mukuti nyika dzemuAfrica dziwane kuzvitonga vakadai sana Mushakabvu Joshua Nkomo vainzwisisa dambudziko iri, ndosaka vaedza pose pavaigona napo kuti vanhu vasazvipatsanura kuchishandiswa marudzi.
Ndinogona kuti semunhu akashanda nathe late president Tsvangirai, handina kushanda naDr Nkomo asi ndakaverenga bhuku ravo. Tinoziva kuti these are the two leaders, both who sacrificed personally chinzvimbo zvokuti vaipinde panyanga ipapo vakati no for the unity of the country, regard it as a zvipfure izvi. So those are the two to me icons, because ini ndakashandana na the late Dr Tsvangirai and I traveled throughout the country mathereni kwese kwese, and I didn't see people vanachiti uyu by the way ari kubva kubhuhera. It was not an issue. So we are saying that's the same message Dr Nkomo, they were saying Dr Nkomo kwese kwese, Dr Nkomo kwese kwese. Why? Inyaya yekuti mutungamiri ane gwara ari kutaura achibva certain objectives.
Vakanangana nekurwisana kuri kuitika mubato reMDCT uko kunonzi nevamwe kwaive kutora ruvara rwemarudzi. VaKhadebe avo vanoti vakashanda naMushakabvu vaMogen Tsvangirai pamwe naMuzvari Thokozani Kupe nevamwe vakuru vakuru vebato iri vanoti vanorwadziwa zvikuru kuona kurwisana uku. Vanoti sekuziva kwavo Mushakabvu pamwe naMuzvari Kupe vanhu vaisaita zvekusarura vanhu vachishandisa rudzi. VaKhadebe vanoti kune vanhu vakawanda vanogona kuda kushandisa nyaya yemarudzi kuti vawane rutsigiro mune zvematongerwo enyika, asi vanoti zvakakosha kuti vatungamiri vai vanobuda pachena vachishora nyaya iyi nekuti inogona kuparadza nyika. VaKhadebe vanoti vangomuna vatsvangirai vanhu vakapa mucherechedzo wekuti vatungamiri vanogona kuwana rutsigiro kubva kune veruzhinji zvisinei nerudzi, vachitiwo vanhu vanofanirwa kukoshesa mucherechedzo wakadaro.
If all of them atolitav ndikutarisira kuti ngavaraize and address nyaya iyi, because maperceptions kufungisira kwevanhu kuti nyaya iyi yakuendera kudingire rekusarudzana nemarodzi. Even both of them, both sides should rise to show kuti this is not how things should go, even if kwaite maperceptions kana ari ringi, because mukavhumira izvinhu izvozvo chienda mberi maurai nyika. Africa yagara ichiziva kuti tine problem iyi. Whenever it rears its head, vanhu vanofanira kutaza kuona kuti no, apa taakurasika.
Mutauri webato rezapu vaipitula Maposa vanoti semaonero avo modzi yerusarura kuchishandiswa marudzi munyika yakasimwa apo vatungamiri vehondo yerusununguko vakabuda mubato rezapu vachinovamba bato rezanu mugore ra1963. Vanoti rusarura urwu rwakazonyanya kuwedzera panguva yeutongi hwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMaposa vanoti kushandisa nyaya yerudzi mune zvematongerwo enyika itsika inoratidza kuve kumashuresa munyaya dzebudiriro, vachitiwo vanhu kunyanya vatungamiri vezvematongerwo enyika vanofanirwa kugara vachitaura pachena nezvekuipa kwerusarura rwakadai. Vanoti munyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vanofanirwa kusarudzwa kuve vatungamiri nekuda kwezvavanoziva kana zvavanogona, kwete kuti ndeverudzi rupi.
Dambudziko riri kunyanya kukonzerwa neyatinoti primitive thinking, avo vanofunga kuti kana munhu achibva from a certain in particular type ari nani kudarika mumwe. Tokona zvakare funga yekuti kana ndichibva kutribe ine vanhu vakawanda ndiri nani kudarika avo vari kubva kumaminority tribes. Asi ifungwa yakasara munguva yakurura noti mazuva atiura manasonoi, mazuva atinofanira kutarisa yatinoti merit and competence kana tichitarisa kunyanyanyaya dzeutungamiriri.
VaMaposa vanoti vanhu vanofanirwa kudzidza pane zvakaitika muRwanda mugore ra1994 pakurwisana pakati pevanhu munyika iyi verudzi rwechihutu neverudzi rwechitutsi uko kwakaurayisa mazana nemazana ezviuru zvevanhu.
Kana tichitarisisa nhoroondo dzepolitics dzemarudzi kunyanya muAfrica munomu, tiri kuona dzine matambudziko akawanda atinokonzera. Tiri kuona macivil wars akawanda wanda muAfrica zvoti kana muno muZimbabwe chaimo tikasazvigadzirisa paine nguva tikasatora matanho kuti zvipe tiri kuzviisa panjodzi yekuti tiwanike tava mumassive strike kurwisana pakati pemarudzi asi vanhu vari venyika imwe chete tikambozoona zvichiitika muRwanda.
Vatyanai Masiya, vanodzidzisa public administration paUniversity of Pretoria muSouth Africa, vanoti vanoona kupokana kuri kuitika iko zvino mubato reMDCT kune chekuita nenyaya yemarudzi. Vanoti hazvishamise kuti mune zvematongerwo enyika vamwe vanhu vashandise nyaya yemarudzi, asi vanoti iyi haizi tsika yakanaka. VaMasiya vanoti vanhu vanogona kudzidza zvakawanda kubva munhoroondo yavaBarack Obama, avo vakambove mutungamiri weAmerica, zvisinei kuti ndeverudzi rwechitema urwo runove nevanhu vasina kunyanya kuwanda munyika iyi zvichienzaniswa nemamwe marudzi.
Tikatarisa zvakaita sekuAmerica, nyaya yaBarack Obama akasarudza nebato rake remaDemocrats kumira nemeseji yakanga ichiita transcend racial divide or color. Vana Yes We Can ainge achibatanidza munhu wese ende vanhu vakamufarira vakamuvhotera. Tikatarisa mutungamiri ariko izvozvi vaTrump vakasarudza kupa meseji yakanga ichibata zvikurusa verudzi rwechichena vanova ndo vari majority mukati meAmerica, vakaifarira uye vakamuvhotera akawina. Naizvozvo tinoona kuti leadership ndo iri kukonzera kuti vanhu vatevere upenyu hwekusarudzana namarudzi nekuda kuita kushandisa kusiyana kwemarudzi kuti vawane sapoti kubva ikoko.
MDCT muri kuitwa makakatano ekuti ndiani otungamira bato iri. Mushure mekufa kwevaive mutungamiri webato iri, vatsvangirai, uye makakatano aya ave kukonzera mhirizhonga pakati pevatsigiri vavaNelson Chamisa nevamuzvare Kupe. Vachamisa vanoti ndivo mutungamiri webato iri mushure mekudomwa neNational Council yebato iri, asi muzvare Kupe vanoti zvakaitwa izvi hazvizi pamutemo uye ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato sezvo varivo vakasarudzwa semutevedzeri wavatsvangirai pakongresi yakaitwa mugore ra2014. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.